Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 4th, 2022. And this is Lev Chok Diaspora Forum.
And I'm Chris Gande. We would like to inform our listeners that because of the coronavirus pandemic, we are not able to give you our usual show, and you will not be able to call in since we are broadcasting from our homes.
Thanks again for joining us. This is Jonga Kandemiri. You are listening to Studio 7 Live Talk. Tonight, we are going to look at the decision by the Johannesburg City in South Africa to enact a law that restricts immigrants from trading in the informal sector. Many organizations representing foreigners are saying this will deal a big blow to thousands of foreign nationals surviving through informal trading and those who are already pressured to leave their formal employment for South Africans.
City authorities say only 8,100 informal trading permits will be issued and will do their best to ensure that all of them are taken up by South Africans. They are currently over 1,400 official informal trading permits in the city, but this number is estimated to have been tripled, largely by immigrants desperate to survive. Thousands of Zimbabweans are in this group.
Yes, Chris, I think there are currently over 14,000 official informal trading permits in the city. And we are also going to discuss about a statement by Foreign Affairs Minister Frederick Shawa praising Zimbabweans in the diaspora for sustaining the economy through their remittances. The government says last year, Zimbabweans in the diaspora sent home about US$1.4 billion, surpassing the US $1 billion mark.
Let's talk. We are going to be joined by our guests who are going to help us unpack these and other issues.
Wangu wadiwa watereri ne watariri. Tugamchira mchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum chatinoita hurukuru nekutarisa zvirikuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zvirikunze kwenyika. Nasi uri musi wechitatu May 4, 2022. Ini zita ndi Jonga Kandemiri ndiri muno mu Washington DC tinokuzivisa kuti nenyaya yedenda reCOVID-19 tiri kutepfenyura tiri kumba hatina kukwanisa kunge tiinemi muchirongwa tiri kumaofisi kana kumastudio kwedu kwekuti munge muchizokwanisa kupinda muchirongwa muchipawo pfungwa nemaonero asi vanokwanisa kutumira mashoko tinenge tichiita tichaverenga pano nepapo. Nhasi tiri kuda kutarisa nezvedanho rinonzi riri kutorwa nehurumende yeguta kana kuti yeJohannesburg City kana kuti guta reJohannesburg muSouth Africa yekuti inge ichibvumidza chete zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti zvinge zviri zvinopiwa magwaro kana mvume yekutengesa mumigwagwa kana muzvitoro zvemumigwagwa inganzi informal trading iyeyi muJohannesburg. Iri basa ratinoziva kuti ndoriri kunyanya kubatwa nezvizvarwa zvenyika dzekunze zviri muSouth Africa imomo. Hanzi iye zvino kune vanodarika zviuru gumi nezvina 14,000. Asi hurumende yeJohannesburg iri kuti iri kuda kungopa vanhu vanokwana kuita zviuru zvisere kana kuti 8,100. Ndo vanotarisa kunzi vanenge vachipiwa mapemiti iwayo, vachiti mapemiti iwayo kana kuti maresinesi yekuti vange vachibvumidzwa kutengesera munzvimbo idzodzo anofanira kunge achienda kuzvizvarwa zveSouth Africa. Danho riri kuchemwa nemasangano akasiyana siyana anomirira zvizvarwa zveZimbabwe, kusanganisirawo vemakereke. Tiri kunzwa vari kuchemawo kuti aiwa zvinenge zvaomesera ruzhinji hwevana veZimbabwe, nekuti vakawanda vavo tinobva kuti vanorarama nekutenga nekutengesa mumigwagwa imomo. Iri idanho riri kusundwa nezvizvarwa zveSouth Africa zvakasiyana siyana kusanganisira rimwe sangano rinozviti Operation Dudula, avari kudzinga vekunze kubva muSouth Africa vachiti vari kuvatorera mabasa nekuvakanganisa. Tinonzwa vachonyunyuta zvakare kunzi hanzi vana veZimbabwe kana kuti vekunze kwenyika vari kuparadze mhosva. Takaona chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vachipondwa nezvizvarwa zveSouth Africa muzviitiko izvo zviri kuitika zvokudzinga vana vekunze kwenyika kubva muSouth Africa. Ndo nyaya tichange tichikurukura nemi pano. Tiri kutarisawo mashoko akataurwa negurukota rezve kuchidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shawa svondo rapera kumusangano wavakaita parutivi rweZimbabwe International Trade Fair pavakanga vari kupembedza vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nemari dzinotumirwa kumusha dzatinotumira dzekuraramisa mhuri dzedu. Hanzi muri kusimudza upfumi hwenyika, muri kuita zvakanaka, nevamwe vari kutora kurudziro yehurumende yekuti vange vachitanga mabhizimusi nekudyara dzimari. chakanzwa kuti gore rakapera zvisara zvezimbabwe zviri kunze zvakakwanisa kunge zvichikanda kumusha mari inosvika $1.4 billion. Imari ine uwandu hwakawanda zvekuti hurumende iri kukurudzirwawo nezvisara zvezimbabwe zviri kunze kuti aiwaka dai machititarisawo muchinzwawo zvatinenge tichidawo kuti dai taita tiri pamwe chete tarova masoro pamwe chete kuti tinge tichishanda pamwe chete zvikuru vari kuchemera nyaya yekunge vachibvumidzwa kuvhota vari munzvimbo dzavari asi takanzwa hurumende ichiti ine zvimhingamupinyi zviri kuitarisa kuti inge ichiita kuti vana vezimbabwe vari kunze vange vachivhota zvavaita zvinosanganisira nyaya dzemari nenyaya dzekufambawo kwevamwe vanhu vanenge vasingabvumidzwa kunge vachipinda mune dzimwe nyika vavanenge vachitarisira kuti ndo vanenge vachienda kunze ikoko vachinoita mabasa iwayo ndo nyaya tiri kukurukura pano Chris
yebo jonga labalaleli siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwestudio 7 live talk diaspora forum lapho sixoxa khona ke lezizalwane zezimbabwe ezihlala phetsheya namhlanje ke sixoxa ngodaba lomthetho osanda kwethulwa kwele South Africa umthetho lo ngokuthi izizalwane zakwamanye amazwe zingazaphiwa imvumo yokuthengisa ezitaladeni siyabona ukubana iningi labathengisayo ke sizwa kuthiwa okwakathesi bafuna abangu 8100 nje kuphela phakathi kwabangu 14000 abamele bathengise phakathi kwabo nalaba bafuna ukuthi iningi labo libe ngabadabuka eZimbabwe ukuthi kube yibo bodwa abathengisayo ke ezitaladeni zakwele South Africa siyazi ukubana iningi elithengisayo ke ngabeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ye sizaphatha njalo udaba lwediaspora esizwa kuthiwa khona ezizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya kwamazwe zithumeze imali efika yona $1.4 billion ethunyezwe ke izizalwane zeZimbabwe ezihlala ke emazweni aphetsheya ye siyabona ukubana imali eningi nje kakhulu leyo kuthiwa ke nxa sikhangela okulethela inzuzo ilizwe leZimbabwe imali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe isingesibili nxa sikhangeleke imali engena elizweni $1.4 billion hayinengi kakhulu sizayiphatha ke indaba yona leyo silaba esibanxusileyo ukuthi bazasiphathisa ke uhlelo lwethu lwalamhlanje silabo sibili bakhona liyababona ke nampojonga
ongo Chris we have our first guest Professor Ricky Mukonza who is based in South Africa and is a professor at Tshwane University of Technology. Welcome to our show, Professor Mukonza. We also have Pastor Richard Moyo, who is also based in South Africa. Welcome to our show. Maybe you can hearing from Professor Mukonza. Professor Mukonza, what do you have to say about this law that we hear South Africa's Johannesburg City is going to enact very soon?
I think the law is is consistent with you know the wave that we've been seeing that has been sweeping across the entire South African nation where there seems to be an emphasis on putting South Africans first and you know trying to limit or restrict you know participation of foreign nationals from various national activities, whether you're talking about economic activities, you're talking about, you know, benefiting from public services and so on and so on. So this must be read in that context.
Thank you so much. Nerurimirwa amairwe shona. Zvi zvamungataura Professor Mukonza pamusoro pedanga rinonzwa rinoda kutorwa nehurumende yekanzuro yeJohannesburg muSouth Africa ekunge richirambidza vekunze kunge vachishanda mumigwagwa kana kutengesera mumigwagwa kana yatingati mainformal trading licenses.
Danho iri rinongotiratidza mhepo yagara iri kungovhuvhuta kubva makore nemwedzi yapfuura mhepo ino iri kuratidza kusafarirwa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunyanyanyanya zvizvarwa zveZimbabwe saka danho iri rinongotiudza kuti vangava vatungamiri ve matunhu kana kuti ma municipalities kana kuti imomo hurumende national government kana kuti ma province mweya wacho wakangoda kufanana nekuti tikaotarisa ipapapa vana veZimbabwe newe kune dzimwe nyika vanga vakupona ne kuzviitira mabasa ekuzviitira asi ndokwava kuteerwa vachinzi aiwa hamuchatenderwe kuita saizvozvo hatizivi kuti vanenge vachinzi vararame sei saka ndiri kuti inini imhepo iri kuvhuvhuta yakatanga nguva yapfuura iri kungoramba ichienderera mberi.
Thank you so much, Professor Mukonza. I saw Pastor Moyo, but I think he is dropped down. Oh, okay, there he is. Pastor Moyo, tinogamuchirai mutambo wedu.
Nino ndinogamuchirai regai nokuva sei baba Kandimiri nababa vamukonza nababa Gibbs Chris Gande nenhau iri kunetsa munyika ino yatigere yadai kuramba ichishungurudzwa nokawanda yatiri kunzwa maringe
I think we're having a problem there.
Yeah, I think the connection is not good. Gaiti wona kuti vakapere. Pastor Moyo gadzirisai network yenyu nenge iri kuti netsa.
Nawo dzabuda mekunze zvirwa zvikuru.
Taura ichinzwa. Yeah, iri kubreak. Handifunga makabuda muchidzoka muchirongwa. Chris tichimirira kuti mufundisi Moyo vagadzirise. We can go back to Professor Mukonza. Professor Mukonza, we have seen even here in the United States of America, the past president, Mr. Donald Trump, was putting America first. And many countries, they do that. They put their nationals first before foreigners. Is there anything wrong in South Africa doing the same?
Well, you are correct. The wind of, a resuscitated nationalistic approach has been blowing across different nations. Yes, America under Donald Trump, we saw the same approach. If we also go to Botswana, you look at the legislations, legislations that they've enacted in trying to promote their local, their nationals. You find that this is something that has been, going on and has been seen as probably fashionable. You see, whilst one may argue that there's nothing wrong, especially in the face of scarce resources that, countries are, each and every country will be having, it's only human nature that you consider yourself before you consider others. But in the sense of South Africa, I think what I think could be wrong is, I think South Africa understands the situation in which Zimbabwe is, being a close neighbor and also having been part of, the team that tried to bring, solutions to the country. You would remember under President Thabo Mbeki, he negotiated, something that tried to get us out of the challenges. One would think that South Africa would not be so radical in dealing with nationals of a neighbor, and also considering the historical connection between Zimbabwe and South Africa, one would recall that when South Africa was still under apartheid, Zimbabwe played a role. Of course, there are contestations as to what extent did Zimbabwe help South Africa, but it's accepted that Zimbabwe played a role in assisting South Africa during its time of need. So this drastic approach, where you know South Africa seems to be closing out every opportunity that may exist, really, it's something that I don't know. Maybe there's wisdom in it, but I don't see it.
Mm-hmm. But we have seen that in many countries, including the United States and not sure about the United Kingdom, where they give preference to their citizens, you know, to have some kind of businesses, especially on the informal sector. Is there anything wrong with South Africa introducing that law?
Like I said, Mr. Gande, while it may be acceptable, I'm saying it may be acceptable because South Africa itself is facing challenges economically. You look at the unemployment level, they've been rising. You look at the weight or the challenges that are coming as a result of the COVID pandemic. The resources that South Africa has have been stretched. You look also at the disasters that have been experienced in KwaZulu-Natal. That also goes on to stretch the resources. So if one look at it from that angle, then one may be tempted to say probably what South Africa is doing is what is normal, what could have been done. But I'm saying South Africa is not just any country, particularly to a country like Zimbabwe. South Africa enjoys a special relationship with Zimbabwe. If you've been following, presentations by various public officials from other countries, you would understand that the two countries enjoys, cordial relations. Now, for South Africa to act like Zimbabwe is any other country, because I'm specifically saying Zimbabwe, because if you look at who is being targeted by all these measures and approaches, my gut feeling, my observation is that it is Zimbabweans. For South Africa to act in that manner to a country that it has such relations, for me it leaves me with a sour taste of some sort. That's my feeling. But obviously, if you are to be objective, you'd say indeed what they are doing is what is to be expected given the constraints that government is facing, the South African government is facing.
Okay, thank you so much, Prof. We have Mr. Innocent Ndivali, who is the leader of the EFF Zimbabwe. Unfortunately, Mr. Ndivali, we can't see you on the screen. I don't know if you can hear me. Mr. Ndivali? Oh, it's Moyo. Yeah. No, we also have Mr. Ndivali. I know Mr. Moyo Ukona, but we also have Mr. Ndivali. Can you hear me, Mr. Ndivali? I think he can't hear me. I can actually see a blank screen there. Okay, let's have you, Baba Moyo. Hopefully now Sizaguz.
Ngiyathokoza kakhulu. Ngithanda ukukhuluma ngendaba le yaseJohannesburg eSouth Africa. Bathi bona abasafuni ukuvumela abantu baseZimbabwe nezinye izakhamuzi ukuthi zithengise lapha eJohannesburg. Indawo efana leyo kudala iyenzeka, bayenza njalo nanina. So into efana leyo ayisinde right, and mina ngokwami angiboni lokho konke kuzokuphumelela ngenxa yokuthi abantu bayazizamela each and every day ukuthi bakhone ukuphilisa imindeni yabo. Sazi ukuthi ngendaba ikhona nje yenxusunxusu le yaseSouth Africa yokumisana nabantu bangaphandle. So siyabona vele umraro omkhulu, mara into yokuthi bafuna ukuqotha bonke abantu basebathengisa estrategies zaseJohannesburg, angiboni indaba le izokusebenza, angiboni indaba le izokuphumelela ngenxa yokuthi ukuza kwabantu ohamba bona ngokwabo bafuna ukuthi nabo baziphilise, hayi ukuthi bona bafithana ma ilizwe leZimbabwe lizwe liraithi. Angeke kubonekala even isakhamuzi seZimbabwe bathengisa endleleni ngenxa yokuthi nabo bafuna ukuziphilisa indifana leyo.
Okay. Hayi kwezwakala manje kona banengi okunganani abathengisayo beZimbabwe from what you hear.
Hey, it's many many people abantu baningi khulu bathengisayo even mangikhuluma na lapha eduze nathi lapha ePretoria it's a many many Zimbabweans. Bayaziphilisa ngokuthengisa imbamsa ezinye izinto ezihlukahlukanayo so angeke ubona bathi
wayithi sambijani ikhamera yakho sesibona half ye face.
Okay, kunjani nje?
Yeah, better. All right, Jonga.
Yes, thank you so much, Chris. Maybe I can go back to Baba Moyo. Baba Moyo, tiri kuona danho riri kuda kutorwa nekanzuro yeJohannesburg kana kuti hurumende yeJohannesburg rekupa maresidensi anongosvika zviuru zvisere nezana 8100 kuzvizvarwa zveSouth Africa. Ndozvauri kuti ndozvapriority yavachaita yekutanga. Tichiona kuti basa rekurarama nemaoko ibasa ratowandira vana veZimbabwe zvikuru vane mapemiti akavharwa vaya havachisina zvimwe zvekuita nekuti havachakwanisanga vachipinda mumabasa. Zvinhu zvamungataura pamusoro pazvo.
Ya, nawaindida kutaurira kuti handioni riri danho rakanaka rekupa vanhu vanosvika 8100 maringe tichiona vana veZimbabwe nekuwanda kwavo vachitengesa mukati menyika yeSouth Africa. Nenhau yekuti nyau yeJohannesburg yakagara ine dambudziko kubva kare nakare pachina meya weDA Herman Mashava aiva munhu aigara achingodaro. Ivi takatarisa izvozvi zvinasuno kutongoro vadopa maresidensi vanosvika 8100 handioni tinobatsira uye futi handioni vana veZimbabwe vakamira kutengesa nokuti vana veZimbabwe vanozama nenzira dzose kutengesa pose pose pavanenge vari. Vamwe vanenge vachifamba vachipinda mudzimba malocations akuti vatengese vazviraramise. Ende futi cheSouth Africa inozavo inodero zvayo kuti vanhu vekuZimbabwe nezvaro zvekunze katikatarisa muno muSouth Africa vanhu vakawanda vanotobatsira zvao zveSouth Africa ndo vanhu kuZimbabwe. Ndikatarisa musiti ratinogara makavakwa dzimba maruma akawandisa 90% or 95% dzinoendwa nevanhu vekuZimbabwe. Vanhu vomuno vachindogara mukuku vasingadubhadhara rendi. Saka vanhu vakawanda vanenge vachitema. Ndinodakira kuti kuexchange in 3 kumamelodi kandakambofambira kwanga kune nhau yekunzi kwavhoti kuti vanomira nemaZimbabwe ndevapi vasingamadi nevapi vanokunzi. Pakaonekwa vanhu vachiva kumaover 300 vaimira vanokunzi kudunzira kuti vanhu vekunzi vanhu vanobhenefitisa futi zvaro zveSouth Africa but iyo government aioni nenhau yekuti vanonge vachiona mbavha dzinenge dzichinguva kuru dzodai makadai but zvisina kumira zvakanaka.
Thank you so much. Regai ndiende kuna Professor Mukonza. Professor Mukonza, takanzwa iyo hurumende yeSouth Africa ichikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro aye exemption permits akaexpire kunzi aiwa hazvina dambudziko vane hunyanzvi apulayai muwane mabasa muwane mapemits anokubvunza yekugara muSouth Africa. Zvinhu zviri kubatsira here maZimbabwe nzira?
Mazwira andiri kuita kune vandinosangana navo vashoma vari kubatsirikana nazvo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi zvimwe zvikonzero zvacho ndezvekuti vazhinji vakauya kuno kuSouth Africa vachibva kuZimbabwe vanga vasina atingati makosa aya ari kuwanikwa pamatechnical skills. Saka nokudaro havasi kunyatsokwana kumapemisi ari kuhwaya. Saka unoona kuti hongu rinoita kunge danho rakanaka rinogona kubatsira asi tikatarisa vari kubatsirikana naro nekuti vakandemire dai vanhu vanga vagara vainawo maskill skills aya kana macritical skills vakadai vakangoaplya ikoko vasina kutomboenda kumapemiti aipiwa vazhinji aya. Saka ndiri kuona sekuti hazvinyatsobatsira vakawanda zvekuti panosvika Dhisemba ndikuona dambudziko guru kuzvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvakanga zvakambopimika.
Okay, thank you so much. Mnumzana Moyo, wena ngubona kwakho ubona ungani asoze sibone lapha abeZimbabwe sebesebenza njengasekhaya ukuthi bayagijimisana namapholisa ngoba bengela maphepha?
No, into efana leyo ibe yenzeka izolo ngale eVenda eThoyanto, i-municipality yaseThoyanto mayifika lapho yakhipha yagijimisa izakhamuzela zalapho eVenda, mara babuya wakhala bathi why ningaxosha abantu waseZimbabwe ngenxa yokuthi nawo bayathengisa, mara batshele ukuthi nabantu labo basendawe right. The way ngibona ngakhona even bangakhona kuwagijimisa, wabona ngesesikhathi abantu banaseZimbabwe even masabhekana nasekhaya. Even more come ebusuku, phakathi kobusuku endleleni ezikulu uyawabona bathenga. So mina angiboni even uma bangayenza njalo kodwa bangakhona kuphumelela ngenxa yokuthi abantu waseZimbabwe bayaziphandela kuyo futhi bayanceda iifemily zabo. So into yenziwa nge-South Africa ayisi into irayithi ngenxa yokuthi ukuba ama-foreina into le ayithomiwe ngathi even nasemandulo, even nasebhayibheli, even uma ungazi even u-Abraham ngokwakhe, even uJesu Kristu ngokwakhe wabalekela amazweni. So into efana leyo iyayenzeka phasini, into efana leyo. So izinto bazenza ukuthi no abantu baseZimbabwe bayenza lokhu nalokhu, even abantu banikwa Zimbabwe abanye bayenza umsebenzi owezandla, mara abantu balana abafuni ukwenza even umsebenzi wezandla, even ukuthengisa umroko, even ukwenza ama-garden. Even bazitshele abantu baseZimbabwe baningi abomama bayenza ama-garden, bayalima, bayathengisa, bakhona ukuthi baphile, wathi baphilise nemindeni, even babhadele irendi koze kamo ze-South Africa. So angeke ngibone even uma bangawagijimisa bangakhona into efana leyo. Kuyofana vele ngenxa yokuthi ubona imbuzi mayivulelwa isibaya ma inganakudla lapha ivela khona, iyagijimela lapho kunokudla, even kunengwenya igijimela emfuleni la bazobanjwa, bazobanjwa. Mara asina into singayitsho, mara ithemba lethu zohlala sithandaza ukuthi uNkulunkulu bona ihlupheko yethu le izokufika nini njengabantu waseZimbabwe. Soloko sihlupheka, soloko sihlupheka njengakulona kwa-Israyeli.
Hayi, kuyezwakala Jonga.
Hayi, bat asinzwa shokotarizwa asi Chris, you know what worries many foreigners is the black brush that the South African nationals are using to paint everyone that they are criminals. Professor Mkonza, what can you say about this?
I think that's very unfortunate. And more often you'll find that this is being used to try and kind of justify the failures of the current government, where you know there's a shortage of public service, or where public services are not being provided for adequately, the blame is put on foreigners, where criminality is being committed, it's foreigners, and there's no distinction on which foreigners, and it's really an unfortunate approach by the authorities and all those other groups like Dudula to try and vilify everyone who is in the country. And you find that while people talk about illegal immigrants, on the ground there is no distinction between legal or illegal immigrants. As long as you are a foreigner, you are painted with the same brush. So it's really a very difficult situation that we are in. And I hope things will settle on because I mean, if we are to speak honestly, foreigners are making contributions to South Africa, it will be said if South African government cannot appreciate positives that foreigners are doing in the country. But to go back to your question, it's really unfortunate that approach is being used.
Yes, and also Professor Mkonza, we have noticed that some Zimbabweans are also into committing these heinous crimes. What can you say?
No. I think criminality must be condemned, irrespective of who has committed it. If Zimbabweans are engaging in criminality, I think the law must take its course. What probably I would object to is the use of this approach where the public puts the law into their own hands, because South Africa is observe the rule of law. There are laws that guide that govern the conduct of individuals and institutions, and those laws must be followed. It doesn't matter who has broken the law; it must be allowed to take its course. And people must institutions that are charged by the constitution and the various laws to execute, to ensure that there is law and order, must be allowed to carry out their duties, not the situation that we have seen where you realize there is some kind of vigilantism where people come in groups and begin to want to enforce the law. I think that part is what I object to. But if there are Zimbabweans who are engaging in criminality, I think they must be arrested and they must be put before the courts. The law must take its course.
Oh, thank you so much. We've heard allegations from some people that, some of these jobs that Zimbabweans are doing, like street hawking, vending, and maybe working as waiters and waitresses, are jobs which, even if they were to give them to South Africans, most South Africans don't want to do those kind of jobs. How far true is that?
There is some truth in that. In fact, if you want to, realize that that point is quite true, Mr. Gante, you'd find that for those jobs in the first place to land in the hands of Zimbabweans, it actually means that South Africans had rejected them. It actually means that South Africans did not prefer them. So there is some truth in the fact that some of these menial jobs end up landing in the hands of foreigners because the South African nationals do not prefer them. And one South African colleague of mine was actually saying, some South Africans find it demeaning to work, for example, in the house of a fellow South African as a maid or as a gardener. But for a Zimbabwean, that would not be a problem. So that's why you then find that quite a large percentage of gardeners and maids actually come from Zimbabweans. It's not for any other reason, but it's because South Africans do not prefer those jobs.
Ndimbokanda mvunzo kuna mfundisi Moyo ndozodzoka zvakare nemvunzo mwechete weyo kwamuri Professor Mkonzi. Kune vamwe vari kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba zvichishungurudzwa muSouth Africa nekuti mabasa zviri kuita muSouth Africa mabasa azvinokuti kuti zvikurikusha munoti.
Nhau iyoyo hatingati inhau yechokwadi, asingoti vanhu pangori nezere kwazere kuvengana nokuvengwa kuvana veZimbabwe. Hatingati vanhu veZimbabwe vadzoke kumusha, kumutsa hongu vanhu vane Zimbabwe 100% vanodzoka kumusha each and every day, vashende vachidzoka kumusha kwavo. Ndo number one yemaforeina muworld anotitadzela kuuya kukuno nokudzoka. Asi nenhaya yekuti chimiro chiri kumusha uye futi kana panhaya yemabasa, hatingati vana veZimbabwe kuti mabasa akawanda muSouth Africa. Vanhu vekuZimbabwe vakawanda vanozvishandira vazhinji kuveza kuita zvakasiyana siyana zvisingagoneki mukati menyika ino. Inoenda kuti muvimira kukura
mabasa iwayo. Mufundisi Moyo ndiwo ari kuti panzvimbo yekuti murambe muchishungurudzwa, dzokai mungoveza muchitengesa zvinhu zvenyu muri kumba, dai muvige muchitengesa mavhegetable yenyu muri kumba, dai muite zvese zvemaoko zvemungoita muri kumba. Vamwe vari kudaro ivavo, enderai mberi.
Zvakanaka, vari kuita zvavakuita zvakanaka. Semunhu waMwari, sekunzwisa shoko raJehovha Mwari, ndinoziva kuti kana munyika vanhu vakatambudzwa kwava nenhamo, sajakobho iye nevana vake panguva yagara kuKenani kwakava nenhamo. ukanzi ku Egypt kwaita magutwa asi vakaenda uko kuti vazongozviraramisa nguva ichakwana kuti vanozobva vadzoka tikatarisa munyika macho vanhu vanotengesa vakawandisa ndikakudzai kuti kune vakadzi vematicha vatinoziva vari kutengesa muSouth Africa kune vakadzi vemapurisa nemasoja vari kutengesa muSouth Africa vachienda every day vachisapota varume vari pamabasa emasoja iwavo saka haisiyo pinho yekuti vana vezimbabwe dai vakadzoka hamuna mari mukati menyika yezimbabwe vana vezimbabwe vari kutambudzika vana vezimbabwe vari kutambudza each and every day uye futi vana vezimbabwe vari kunetseka hatingati ngavadzoke kuzimbabwe bhotsika tikadzoka tose vanotenga vacho ndivanotenga kuti mari yatinototenga ndomari inotumira nokuzimbabwe kuti idzore kumusha
ndoenda kune Profesa Mukonza mubvunzo mumwe chete kune vamwe vari kuti vana vezimbabwe panzvimbo yekuti murambe muchishungurudzwa muSouth Africa vazhinji vanenge vachiita mabasa emaoko vodzokai muzviitire mabasa iwayo ekumusha munoti
kungotaura havo kwavo asi zviri kuzivikanwa kuti kumusha zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzezveupfumi kunyange uchishanda mabasa chaivo ekubayirwa chitupa akaita sekuva mupurisa ndoda kutenderana namufundisi moyo kuti vari kutoshanda chaivo chaivo vamwe vacho tiri kutovabatsira nemari kubva kuno kunze kwatiri saka imbondudzaiwo kuti ndiani angade kudzokera kunyika yakadaro yekuti mune zveupfumi hapana chiri kufamba hatii kutaura nyaya iyo nyaya inotaurwa yeus dollar nebond yekuti unotengesa zvinhu zvako nebond kana uda kuchichinja hapana mari yaunowana saka vanhu vanotarisa zvinhu izvozvo voti kusiri kufa ndekupe regai hedu tigare tiri kusouth africa kwatinoti tikaita mabasa edu emaoko totengesa towana mari inobatika inoita kuti tive nepundutso muupenyu
mufundisi mwoyo ndinokubira kuti mukulume nendevele musatana kukadzisemu pamubvunzo iyoyo yekuti kune vamwe vari kuti dzokai kumusha muite mabasa iwayo emaoko muri kumusha isindevele
okay ndiyatokoza kuru kwamambalanza sa ngekuti avanhu lavo vanokuluma nje ezimbabwe avanhu vayahlupeka masabuyela songi lapo ekaya kuyotengisa angeke kuve munandi ngenxa yekuti ukuhlupeka kwavantu kwatoma ivhi nemandolo ivhi nojakobho naye asuka lapa ekenani paegypt uvaazwire kuti egypt kuno kudla avantu vakungana kudla so avantu vasezimbabwe vayabalekera indlala even mangikhuluma nje njengomfundisi ndiyabona ndeziningi avafazi vamapoisa valana esouth africa vayathengisa avafazi vamasoja avafazi lava vasebenzi government avaningi vavo vayathengesa endleleni so angeke sithi abantu vasezimbabwe vabuye ekhaya vathengisa even mavangaya vayenza ngenxa yokuthi imali leyo siyithumele ekhaya yiyo imali yenza kuthi abantu bathenge even masikhuluma nje abantu baningi ekhaya even ukuthenga ishukela ukuphuza itiye ukuthenga even inyama angeke vasakhona even ukuthenga even amatemba angeke vasakhona bayaphila ngokuthenga amaveji elizwe lethu asivumeni madoda kuthi akukabi right vele abantu basezimbabwe bazogijimiswa njalo mara the way mina ngibona ngakhona angeke sithi asibuyeni asiye ekhaya siyothengisa even masibona abantu bangakhe ezimbabwe bafela emamayinini abantu basezimbabwe abantwana bancane wacida esikolo bafela emamayinini abantwana abatsha uyo wabona basemabhara abanye abantu amatukuzana bayafika lapha eborder bazama kuthengisa even mafika lapha eborder gate linkhona last month mangiye ekhaya so abantwana bancane wancofeyes bayathengisa ubusuku bonge kuti vakhona kuti vaphilise imindeni omunye ngambuzi vasebenzela even nalavo vasebenzela umbuso kuti vakhona kuziphindisa so angeke sithi abantu basezimbabwe vauyele ekhaya isikhathi sokuthi vaye ekhaya sizokufika mauzimu avumile ngenxa yokuthi inhlupheko le ayizange ithome ngithi abantu basezimbabwe even asebhayibhile ibe yenzeka njalo mara ngiyathemba kuthi unkulunkulu ngenyina amalanga uzozwa isikhalo sabantu sezimbabwe isikhathi sikankulu masifikile awa abantu basezimbabwe bazokubuyela ekhaya even ilizwe south africa ma ringabagijimela njani vona kuna amanye amazwe even masikhumbula even alapha eamerica babathi bafuna ukwakha iwo ifika kude khulu mara abantu basemexico bayangena mihla namalanga laphaya so umuntu angekho umkhono kumzimba ngenxa yokuthi umuntu wakazimba
manje nxa sikhangele ukuthi bona labo abafuna abathengisayo ezidaladeni abavela eZimbabwe ngabantu kade bengayenza khona lokho abafuna ukukwenza eSouth Africa. Umehluko kuyini ukuthi ethengisa intamatisi eZimbabwe?
No, imehluko ayikuthi abantu baseZimbabwe bafuna ukuthi bathengise itamatisi. Akusho njalo, abaningi babo bafundile, abaningi babo. Mara ngenxa yokuthi umsebenzi umsebenzi even mayikhona umrholo wakhona ufana nomrholo womthelo wenja uyangizwa wabagande. So abantu ukuthengisa ngcono uyokhona ubamba kancane nje. Abantu baningi baseZimbabwe bayazama, ayikuthi wafuna ukuthi wathengise bonke. Even mangikutshela 3 months ago kuna abantu baningi baseZimbabwe basebenzela ukugubha imigodi le yama-Wi-Fi ku-South Africa yonke. Mara abantu balani angithi bafuna ukugubha ngenxa yokuthi wathi umsebenzi lo uyasinda. Mara wazi ukuthi ma umuntu mawuhlupheka uyayenza uyasebenza imisebenzi yonke. Ayikuthi abantu baseZimbabwe banani bafuna kuyenza ukuthengisa itamati, bafuna ukusebenza imisebenzi endlini, bafuna kuyenza lokhu nalokhu. Mara endawo yehlupheko, ma umuntu uhlupheka angeke ukhethe, uyathi konke ezilongo ma ngiphila ngifuna ukuphila just ngifuna ukuphila ngiphilise emndeni wami nje.
Yes, John.
Yes, Chris, I think we are now headed for the last quarter, which is 15 minutes before the show ends. And we still have another issue that involves diaspora, the issue of remittances. Last week we had Foreign Affairs Minister Frederick Shawa praising Zimbabwe in the diaspora for propping up the economy. And I think last year in 2021, Zimbabweans in the diaspora spend almost $1.4 billion, which is quite a reasonable amount in terms of the economy and the budget. Professor Mkonza, what can you say about this? Many Zimbabweans in the diaspora, they know that they send money home, prop up the economy and also their families, but in return, they need some recognition. What do you say?
I think this has been going on for some time now. The economy of Zimbabwe, I argue that it has been sustained by people in the diaspora in the major, because if you look at production in Zimbabwe, nothing much has been done in terms of local production, but remittances from diasporans has been sustaining that economy. And whilst it's good that government is acknowledging that diasporans are contributing so much to the economy, it remains a mystery why they don't want to give them a voice, why they continue to vilify them as probably people support the opposition. Of course, a majority may be supporting the opposition in their democratic right, but the government seems to be enjoying just praising that money is coming in, but they don't want to reciprocate and even get more goodwill and probably increase the remittances from the diasporans by giving them certain rights and listening to them a bit more so that their voices can be seen to matter in the running of the affairs of the state in Zimbabwe.
Mfundisi Moyo, ndiyo nyaya yekuti Zimbabweans kana kuti zvisaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika gore rapera ra 2021 zvakakwanisa kunge zvichiendesa kumusha mari inosvika $1.4 billion yanga ichipembedzwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shawa. Takanzwa vachitaura kumusangano wakaitwa Diplomats Forum kuZimbabwe International Trade Fair svondo rapera. Ndofunga paita dambudziko. Ndiri kuona kuti mufananidzo wa Mufundisi Moyo unenge wabva pachivhitivhiti. Ndofunga dambudziko renetwork. Maybe let me go back to you, Professor Mkonza. We have heard from the government that it is crafting a diaspora policy that will enable all Zimbabweans in the diaspora to participate in the economy, building of the country and everything. But the main issue here is the diaspora. Do you think the diaspora vote will be in that diaspora policy that the government is crafting?
I don't think so, Baba Kademire. I don't think there's appetite on the side of government to give the diaspora vote to Zimbabweans who are living in the diaspora. Probably what will be there in the policy, without preempting it, would be more on how government can, you know, regulate, you know, the resources that diasporas are directing towards Zimbabwe. I don't understand why government cannot just deal with diasporans in a manner that people freely, you know, participate, freely, you know, contribute, whether in terms of bringing in resources or any other issues. Because every Zimbabwean who is outside knows that Zimbabwe is their home. So if we are to have a responsible government, I'm sure everyone would want to contribute without any regulation, without any of these, you know, other antics by government. I think government needs to be advised that what needs to be done is to create an environment where every Zimbabwean feels, you know, proud to be a Zimbabwean, feels attached, feels they would want to support government from their hearts more than bringing in laws and policies.
Mm. Okay, before I give Chris the opportunity to throw a question, what I wanted to ask is, or what I wanted to say is, we have seen that many Zimbabweans in the diaspora, they are willing to go back home and participate, but some openly say that the government is politicizing the process. What do you say about that?
Indeed, you see, in Zimbabwe, one of the major challenges, Mr. Kandemiri, is that everything ends up turning political. Even simple social processes, even simple economic processes, simple operational processes, they end up being turned political because somebody wants to gain political mileage out of everything. So I think government must simply, in fact, you see, I think the challenge is much more than just government politicizing. I think government must just create a good environment that will allow, you know, everyone to love their country without being forced to do so, without, you know, any attempts to regulate. You see, because for me, that's where the challenge is. Government must, you know, put its house in order and ensure that, you know, all the issues that Zimbabweans, both in Zimbabwe and outside of Zimbabwe, are complaining about are dealt with. And they will see you know, all these things that they want to regulate and all these things that they want to put policies on, they will see that it's not necessary to do that.
Thank you so much, Chris.
Yes, but Prof, can't we say that is this issue of the diaspora vote is a matter which the opposition is failing to address? Because remember when the so-called new dispensation came aboard, they said that they were open to the issue. But we have seen that we haven't seen or felt the pressure from the opposition to push for a diaspora vote. We only hear a few chats here and there, but there is no like broad consensus from the entire opposition to come to a conclusion to say this is our position, this is what we want to do in order to include the diaspora vote?
You see, I may agree with you that probably more could be done from the opposition side, but I think my position would be it doesn't. If the government really wants diaspora vote to give those in the diaspora an opportunity to vote, if government wants, it doesn't need the pressure of opposition. They will just put in place the measures and the infrastructure that is required for people to vote from wherever they are. But there is no that appetite. And I suspect that this is because government suspects that most of the people who are outside of the country are people who support opposition. And it's quite unfortunate because it is these very same people that they are now celebrating that they are bringing in money into the country. So on one side you are treating these people with suspicion, on the other side you are celebrating that these people are contributing to the economy. And I don't know how government. Government needs to think through this particular issue and ensure that at least they give in the diaspora vote so that people can also bring in more resources to Zimbabwe. And I think in addition to that, the issue of creating a stable environment, I think one of the things that Zimbabwe could be getting more from the diaspora, but people are not, there is a trust deficit on the government that is currently there in Zimbabwe. And if government corrects that part, I'm telling you, more will come into the economy from diaspora.
Ndizvo zvo, Professor Mukonza, ndofunga makangoti nerurimi rwaamaide kuti inyaya iri kuita kuti vakawanda vange vachingoti pakataurwa nyaya idzodzi dzekutumira mari kumusha kuita mabasa ebudiriro kana kutanga mabhizimusi kudyara mari kumusha nezvimwe zvakadaro. Vazhinji vanobva vangoti aiwa hatingaite izvozvo tisiri kuwana diaspora vote kana tisiri kukwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri. Kana pakauya zvirongwa zvinenge zvichinzi vanhu vapinde vachiita izvozvo hurumende ichitungamira, vamwe vanobva vangozvisawo mune zvematongerwo enyika votongoti aiwa zviri kutungamirwa nezanu PF kana kuti nebato rakati. Izvi zvamungataurira vana veZimbabwe pane nyaya iyoyi yebudiriro?
Ini ndinoona sekuti hurumende inoda kuti igadzirise zvakawanda zvinoita kuti ivimbwe nevana veZimbabwe, kunyanya-nyanya vari kunze. Nekuti chiri kunetsa vakandemiri navagande ndechekuti vana veZimbabwe vari kunze havavimbi kuti hurumende iripo izvozvi ihurumende yekuti munhu akanoisa mari yake kuZimbabwe hapana chinoitika kumari iyoyo, inotoberekanawo sezvainoita kunyika dzavari. Nekuti tinonzwa zvinoitika ikoko kuti chino chachinjwa nhasi mangwana ndechecho. Saka hurumende inoda kuti ipagadzirise ipapo. Hongu vari kupembera kuti kwakapinda mabhiriyoni 1.4 munyika kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze, asi hurumende inofanira kuziva kuti yaigona kutowana mari yakadarika iyoyo ikagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Zvinoitawo kuti nyaya dzezveupfumi dzifambe zvakanaka. Saka ndoo pane dambudziko guru ipapo. Handifungi kuti pane mwana weZimbabwe asingadi kutanga chaanotangawo kumusha kwake. Ndoo zvatakasikwa tiri. Ndosaka maiona kuti vana baba vedu aiti achishanda kuHarare aiuya ovaka kumusha, aitumira mari yekurima, aiita zvaanoita kuti kumusha kwake kuvandudzike. Ndo zvakangofananawo nesu. Tiri kuno kwatiri kunze kwenyika, asi chishuwo ndechekutotiwo ndinge nditoriwo nepada kaindastri kangu, ndinge ndiine chimwe chinhu cheuviri chandogona kunge chinogona kunge chiitika kuZimbabwe chinogona kuzondipawo pundudzo. asazvigona kuitika kana hurumende iripo ndisingaivimbi. Saka inyaya yekugadzirisa zvematongerwo enyika nenyaya yekugadzirisa zveupfumi kuitira kuti munhu ati ndikaisa mari yangu ikoko hapana chinoiwana.
Munoona zvichiitika here zvamuri kutaura izvi kuti zvigadziriswe chivimbo icho chinge chichipinda?
Munoziva pakauya new dispensation munhu wese akanga apa mukana kuhurumende yavamunangagwa payakapinda kuti aiwa ndofunga vamunangagwa vakaona paikanganisa vamugabe kunyanyanyanya nekuti vakanga vari mudhuze navamugabe saka vanofanira kunge vakaona paikanganisika. Naizvozvo vanofanira kuchigadzirisa zvakanga zvachikonzera matambudziko munguva yavamugabe. Asi makore ataona vamunangagwa varipo tiri kutoona sekutoti vari kuratidza kuti havana chavakadzidza. Vari kungoita izvozvo zvaingokanganiswa navamugabe kana vasiri kutowedzeredza mukukanganisa ikoko. Saka ndisingade hangu kukurudzira kumukirwa kwehurumende asi ndoda kuti as long as tine hurumende yavamunangagwa iripo andione izvandataura zvichiitika. Pada vakaita hurumende yobatanidzwa pamwe pangaitawo pfungwa itsva dzinobva kune vamwe vasiri muhurumende pari zvino vachidziunza muhurumende asi vangori vega vega varume vezanu varatidza kuti aiwa havashanduki.
Ndidzose mubvunzo wataurwa naChris 30 seconds panyaya yamuri kutaura pane iyo hurumende ingazviona here zvamuri kutaura izvozvo pasina aiyasva pasina aitaura kuti itai izvi? Nokuti tiri kuona sezvataurwa naChris kuti vemapato anopikisa vanenge vasiri kumbonyanyotungamirawo mune zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichisunda hurumende kuti ichangamuke.
Inini maonero angu ndekuti hongu vemapato anopikisa vaifanira kuwedzera kutaura pamusoro penyaya iyi nekuti vanhu vazhinji vakabuda kunze vanhu vaivatsigira. Handiziva hangu kuti zvikonzero zviri kuita kuti vasanyanya kutaura nezvayo ndezvipi asi ndonzwa pano nepapo vanotaura asi vangadai vachiita vachiti wedzerei zvishoma. Ndofunga kuti chiri kuita kuti vasataure inyaya yekuti vanetawo vari kuona kuti nyange vakataura hapana chiri kuratidza chinochinjika. Asi inini mafungiro angu ndekuti hurumende iri kuona zvakanaka zviri kuitwa nezvizvaro zvezimbabwe zviri kunze nekuunza mari ichipinda muupfumi hwezimbabwe sekutaura kwakaita minista Shava. Naizvozvo dai yanga iyi ichida hurumende iyi yaigona kutongoita kuti vana vezimbabwe vagone kuvhota vari kwavari ikoko kungava nyika dzakasiyana siyana dzavari vaigona kungogadzirisa kuti vanhu vagone kuvhota. Tinozviona One South Africa inozviita dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzinotendera zvizvaro zvazo zvisiri munyika kuti zvigone kuvhota zviri kwazvinenge zviri. Saka hurumende dai yanga ichida yaigona kuzviita asi ndoona sekuti hapana chido chekuti zviitike. Zviri kudaro ndezvekuti ndokunga hurumende inofunga kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvakabuda kunze zvizhinji zvacho hazvisi zvizvarwa havasi vanhu vanotsigira hurumende iripo. Saka nokudaro hapana chido chekuti vavatendere kuvhota. Ndoona sekuti ndo zviri kuita kuti nyaya iyi isave nekufambira mberi nekuti yakataurwa chachinguva asi hapana chiri kuitika.
Oh, thank you so much, Prof. We have run out of time. Thank you for joining us.
Thank you. Thank you to your listeners.
Thank you so much.
Tinotenda zvikuru Chris ndiwe waona kuti extra time haisikita kana kuti injury time.
Yes, Chonga, let's say good night to our listeners and our guests. My name is Chris Gande. Good night until you join. Until we meet again next week, good night.
And this is Jonga Kandemiri, ndichitumirira zvakanaka vateereri.